manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri muswe china mbudzi 2017 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi remari rinoti harina mari iri kudiwa nebazi rezveutano mubhajeti regore rinouya. Ishe Fortune Charumbira vopiwa mazuva 10 ekuti vakumbire ruregerero zvichitevera mashoko ekuti madzishe ose achatsigira zano PF pamwe nemutungamiri wenyika Robert Mugabe musarudzo dzegore rinouya. Zimbabwe Election Resource Network inoti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti zvinhu zvinake muchirongwa chekunyoresa kuvhota. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mabasa eutano munyika anotarisirwa kuramba achidzikira pasi gore rinouya mushure mekunge bazi rezvemari razivisa kuti harina mari yakawanda yekupa bazi rezveutano mubhajeti yegore rinouya. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti bazi ravo rine bhajeti re $1.3 billion muna 2018 asi bazi rezvemari rinoti rinokwanisa kuwana madhora mamiriyoni mazana matatu nechidimbu chete. VaGwinji vari kukurudzira nhengo dzeparamende mukomiti inoona nezveutano kuti vakurudzire hurumende kuti iwedzere mari inopiwa bazi ravo kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Pa$300 million nechidimbu ichapiwa bazi iri zhinji yacho $290 million ichaenda kumuhoro vashandi zvinosiya mari shomanana yekutenga mishonga michina yebasa nezvimwe. Vanoti masangano anopa rubatsiro nedzimwe nyika ndivo vavi kutobatsira kurapa nemabasa emubazi ravo. Vanoti semienzaniso zvikamu makumi masere kubva muzana zvemapirisi ese ezvizvirwere zvetuberculosis malaria neHIV zvinotengwa neveglobal fund. Asi Dr. Gwinji vanoti zvinhu zvave kunetsa kune masangano nenyika dzinopa rubatsiro sezvo rubatsiro riri kudzikira.
So it means forever our gifts will really continue widening.
Izvinoreva kuti mari yedu iri kuramba ichidzikira uye vanotibatsira vari kunetsikawo nokuti vari kuwanawo mari shoma kunyika dzavo.
Vanotiwo bazi ravo riri kuedza dzimwe nzira dzekutsvaga mari asi zvinhu zviri kunetsa. Vanoti zvipatara zviri kutadza kuwana mari kubva kuvarwere sezvo vari kuomerwa neupenyu uye vamwe vachitotadza kuenda kuzvipatara nekushaya mari. Dr. Gwinji vanotiwo homwe yehealth fund levy iyo yakaumbwa gore rino kubva kumuripo wekutengeswa kwemari yeairtime yembozhanhare iri kubatsirawo chose mukutenga mishonga uye gore rino vanotarisira kuwana mamiriyoni makumi matatu nematanhatu pamari iyi. Mumwe mugari wemuHarare amai Rosemary Usheva wa Studio 7 kuti hurumende inofanira kupa mari yakawanda kuutano pane kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvakaita sekutengera madzishe motokari.
Zviri kuitwa nehurumende hazvitombotifadza zvachose. Utano hwevanhu ndobva vatinokosesa pamberi. Zvinhu zvavanokosesa zvinhana nebasa rese. Mari dzavari kuchanela towards zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese, especially like kupa matengera machips, mota and so forth. Dai mari iyo yatoshandiswa zvayo kuutano ndohwakakosha, because vanhu vazhinji vari kufa nekushaya mishonga.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vatiwo hurumende iri kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvakaita sekutenga dzimotokari kufamba kunze kwenyika uye inofanira kushandisa mari iyi kusimudzira maindustry kuti ikwanise kuwana mari yekutsigira utano.
Tinonyatsiziva kuti tibhajeti tichiexpecta kuti UNICEF nehuru dzichazopindira. Isi ndiwo mindset yegovernment yekuti isusu tinovapa $300 million dzekuministry of health nekuti tinotarisira kuti UNICEF ichazotipa kamwe kamari pamusoro huu ichazotipa kamwe kamari pamusoro. Handizvoba, that's not the way to budget. Isusu tinobudgeta nemaneeds edu awozopindira as a crisis measure. Ndozvine chimiro izvo zvinonyadzisa zviri kuitika izvo.
Munyori mukuru musangano rana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu Dr. Evans Mastara vati veruzhinji vanofanira kutarisira kuti zvinhu zvicharamba zvichidzikira munyaya dzeutano. Vanotiwo vana chiremba, vana mukoti nevamwe havasi kufara nemuhoro yavanotambira. Izvo zvichaita kuti vazhinji vavo vaende kunoshandira kune dzimwe nyika. Mune imwe nyaya, mabharani mukuru weparamende yeZimbabwe vaKenneth Chokuda vazivisa kuti bazi rezvemari raburitsa mamiriyoni mana emadhora ekupanhengo dzeparamende, mari yadzo yekubatsirikana pamwe nemafuta as motokari. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Zamba rinongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa munyaya dzekunyoreswa kwevavhoti, kusanganisira kuranga vari kutyisidzira vanhu nekukurudzira vechidiki kunyoresa kuvhota kuti chikamu chepiri chekunyoresa vavhoti chibudirire. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, sangano rezesini rabudisa ongororo yavo yechikamu chekutanga chekunyoreswa kwevavhoti, icho chakapera musi wa25 kumiguru. Sachigaro wesangano iri vaAndrew Makoni vati uwandu hwevanhu vakadzoserwa kumba vasina kuya nezvakakwana kuzonyoresa hunoratidza kuti pachiri kuda kuitwa dzidziso yakakura kune veruzhinji.
Munzvimbo dzakasiyana-siyana dzatanga tiri observatory panga panewo vanhu vakati wandei vakanga vari kudzorerwa kumba nepamusana pezvakati siyanei-siyanei, zvinosanganisira kuti vanga vasina mapepa akakwana, vamwe vaiuya nemadrivers license, vamwe vaiuyawo nemaid anga asinganyatsooneke zvakanaka, uyezve vamwe vaisvikawo nemapasipoti akanga akaexpire. Zviri kunzi izvo pakapera chirongwa chokutanga panga pane vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu vakanga vadzorwa kumba pamusana pokutongwa asina mapepa akakwana.
VaMakoni vatiwo sangano rezesini riri kushungurudzwa zvikuru nekushomeka kwevanhu vakanyoresa muchikamu chekutanga kunyanya vechidiki.
Tarisawo zvakare wandu hwevanhu vari kurejista kuvhota. Takaona kuti vanhu vari kurejista kuvhota havana kunyanya kuwanda, kunyanya-nyanya nevechidiki avo vatiri kutarisira kuti ndo vachiri kutemwa dzinobuda ropa vachiri kuda kuvhota kekutanga.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesini amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vatangawo zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji nezvekunyoresa sezvo zvichiratidza kuti ruzivo rushoma. Vatiwo vari kushanda nemasangano evakaremara sezvo vari vamwe vemapoka asiri kuwana dzidziso muchirongwa chekunyoresa ichi.
Isu seveZimbabwe Election Support Network tiri kuitawo maprograms ekueducata mapotential voters kuti vakwanisewo kuregista. Zvikuru sei tiri kushanda nemaorganizations akati wandei kusanganisira vane madisabilities organizations inonzi NASCO tiri kushanda nayo zvakanyanya.
Sangano iri rakurudzira commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti muchikamu chepiri ichi vakoshesewo vanorarama neurema nekuona kuti pane nzvimbo dzekunyoresa dzinosvikika zviri nyore. Sesini inotiwo nyaya yekutyisidzirwa kwevanhu ichiri kuenderera mberi, vanhu kumaruwa kunyanya vachinyeberwa kuti vachaonekwa pavanenge vavhotera. Sesini yatiwo kana nhengo dzayo dziri kuongorora chirongwa chekunyoresa vavhoti dziri kutyisidzirwa kunzvimbo dzakaita sezvishavane, Mwenezi West neBulilima East. Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti masangano akazvimirira akaita seSESNI ashande pamwe chete neSEC nevamwe vezvematongero enyika kugadzirisa zvinhingamupinyu zviri kusangana nevari kunyoresa kuvhota kuti zvigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Boka rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC neZuro rakaita musangano nevamiriri vemapato ane nhengo mudare reparamende anoti ZANU-PF, MDC inotungamirwa navo Wolfman Ncube neMDC inotungamirwa navo Morgan Tsvangirai pamusoro pezvimhinga mupinyi zvinodziri kutarisa vanhu vakawanda kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vanoti chikuru chakabuda mumusangano uyu ndechekuti vanhu vari kunyoresa vashoma nekuda kwekudzorwa kumba kuri kuitwa vanhu ava. Zvikuru vano vabereki vanonzi ndevekunze kwenyika pamwewo nevanenge vasina magwaro anoratidza pavanogara. Vemapato ezvematongerwo enyika vanoti vari kuda kuti nyaya yemagwaro epanogara munhu ibviswe zvachose uyewo kuti vanonzi vekunze ava vakwanise kunyoresa vachingoshandisa magwaro avo ekuberekwa kana kuti mabirth certificate pamwe chete nezvitupa zvavo zvinoratidza kuti ndevekunze kwenyika. Ngatinzwei hurukuru yataita navamonzora.
Takakukura zvinhu zvakawanda chose zvine chekuita nevoter registration. Chekutanga chatakataura nacho ndechenyaya yeproof of residence. Tikati isu munhu anofanira kuzvinyorera ega tsamba yekuti ndinogara pakati. Zvisinei nekuti munhu iyeye anyorerwe tsamba nasabhuku kana kuti nakanzera kana kuti nacommissioner of oaths. Saka ZT ipapo yakati ichauya kwatiri ichafara ichizeya nyaya iyi asi kuti vaiwirira nesu zvakare. Chimwe chatakataura nacho chikuru kuru ndecho vanhu vari kufamba vachitora maserial numbers emunhu aregista kuvhota. Zeki yakazvishora zvikuru zvinhu izvozvo ikati zvinhu izvozvo hazvisi pamutemo. Saka hakuna munhu anofanira kunge achitora maserial numbers iwayo kapakawa nemunhu anenge achidaro vanhu ngavatizivise. Takataura zvikuru nenyaya yokuti seva zvayakauya panofanira kuchengeterwa information paya matechnical experts kana kuti nyanzvi dzemapolitical parties dzinofanira kubvumirwa kuti dzione kuti seva iyoyo haina chiri mairi here. Saka takawirirana kuti kutanga mangwana chaiwo nyanzvi dzedu dzinenge dzaakukwanisa kuenda kunoongorora mishini iyi. Takawirirana zvakare kuti vanhu vanoita mavoter registration agent vaya vasabhadhariswe mari.
VezanuPF tinoona kuti vakanga varimuwo mumusangano uyu, makavabvunzawo here pamusoro penyaya yekutorwa kwemaserial number iyoyo?
Takatobvumirana neveZanuPF wacho vanga varipo vakataura kuti aiwa pachirongwa chavo havana kubvira vati vanhu ngavatore maserial numbers evanhu panorejistirwa kuvhota. Vakati ivo vaida maregistre maserial numbers avo kuita marecords avo kumahofisi kwavo. Isu tikati kana vanhu vachida kutora maserial numbers emamembers avo kumahofisi kwavo vanotaidza mamembers avo kumahofisi ikoko. Kwete zvekuti vanhu vari kuregista vanhu votanga kuita zviri compulsory kuti hunza voter registration slip yako.
Saka vakati pane zvose zvamakataura izvi vakati vanodzoka kwamuri rini?
Havana kutipa zvavo date but zvinhu zvacho vaitaura kuti vari kuzvinzwisisa ivo mai makarau kuti zvinhu zviri agent.
Vanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7. Mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba vari kutarisirwa musi wechishanu kutanga kunzwa nyaya yakaturwa kudare iri neZimbabwe Lawyers for Women Rights ichiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neJudiciary Service Commission vanofanira kumiswa kudzinga basa muchuchisi mukuru wehurumende vaRay Gova. VaMugabe vakazivisa nemusi wa27 Gumiguru kuti vainge vadzinga vaGova basa. Mapepa akaturwa kudare iri neZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti zvakaitwa kuna vaGova kutyora bumbiro remitemo. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru musangano reUnited Nations rinoona nezvechikafu reWorld Food Programme aburitsa yambiro pamusoro pemamiriro ezvinhu kumaodzanyemba kwakadziwa kumawirira kweDemocratic Republic of Congo uko kurwisana kwasiya vanhu mamiriyoni matatu nemazana maviri ezviuru vari munzara inotyisa. Mutungamiri wemuyanima Aung San Suu ashanyira dunhu rine matambudziko rekumaodzanyemba kwenyika reRakhine kekutanga kubva pakatanga kuurayiwa nemauto kwevanhu verudzi rwechiRohingya vechitendero Church Muslim. Mutungamiri uyo asangana nasi nevanhu ava mubukure Pandapin pedyo neMangdo. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe nezuro vakati vari kuda kuti mutongo werufu udzorwe uye vanenge vatongerwa rufu vaurayiwe. Parizvi nobumbiro remutemo rinoti vanhurume chete vari pakati pemakore gumi nemasere nemakumi matanhatu nemapfumbamwe ndo vanourayiwa kana vatongerwa rufu. Asi pave nemakore akawanda pasati paurayiwa munhu munyika nekuti kana munhu wacho anouraya anga asipo. Asi iko zvino hurumende inoti iri kutsvaga munhu anoita basa iri. Nyaya iyi yakonzera kusavirirana kwakanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yezano PF vaziyambi ziyambi pamwe nemutauriri MDCT vaobet gutu. Totanga nekunzwa kubva kuna vagutu.
Kana ndisingakanganisi ndofunga nyika dzinopfuura idzo 120-125 pasi rino dzakatoita outlaw nyaya yedeath penalty. Isu muno muZimbabwe bumbiro redu romutemo section 48 iyo inodhila neinonzi muchirungu right to life inoti iyo vanhu vanokwanisa kutongerwa rufu vanhu chete vanenge vari vanhurume vanenge vane makore minimum ye 21 years panguva inenge yakaparwa mhosva. Saka zvichireva kuti vanhurume vanopara mhosva vane makore 20 pakati pe 21 years ne 70 years mutemo unoti hongu zvinokwanisika kuti paitwe chirango cherufu. Asi kana munhu achidzenga apfuura makore 70 makumi manomwe haakwanisi kutemerwa chirango cherufu. Constitution yoenderera mberi zveichiti vanhukadzi vose zvavo vemazera ose zvavo havakwanisi kuti vangatongerwa chirango cherufu. Izvo zvototaridza kuti constitution yedu ine wei tingangoti muchirungu yakaita inonziyo partial abolition yedeath sentence nokuti nyanzvi dzomutemo inonziyo jurisprudence kana kuti criminology dzinoongorora mutemo pasi rino dzinotaidzo pane zvadzinofunda vachitaridza zvifundo zvavo kuti hazvirevi kuti kana muchiita mutemo wokutongera vanhu rufu mhosva dzekupondana kana dzimwewo dzakaita saidzodzo dziri serious dzinoita shoma.
Ndouya kwamuri Honorable Ziyambi, takaona kana vaTrump vachitaura nezuro kuti vanoita mabasa anopfurikidza mwira vanofanira kutongerwa rufu. VaMugabe vari kuratidzawo kunun'una zvikuru nenyaya yekupondwa kuri kuitwa vanhu. Pane mudzimai aitaurwa akapondwa akakandwa mvura akabatwa chibharo. Hamuoni here kuti pakabviswa mutemo uyu panezenge paine kugunun'una kune vanenge varasikirwa nehama?
Ndinoda kutanga nekuti Blessing, mutemo wedu sezvataurwa navagutu pari zvino une kakubvumidza kupa munhu chirango chekutongerwa kufa, asi munhu iyeye anonge ari munhu murume sezvavataura. So pari zvino mutemo wedu unotibvumirei, asi ndinoda kuti kana munhu akatongerwa kufa hapana recourse kana paitwa mistake, ende kutongera kufa ipunishment haisi deterrence. Saka mukatarisa mutemo kazhinji kazhinji unoiswa kuti unge uchiita kuti vanhu vasange vachiita zvavanenge vachiita izvo, udhitee kana kuti unge uchikurambidza kuti uite izvozvo. Nawo ukange watongerwa kufa kana paitwa mistake hapachina magadzirisiro.
Ndodzokawo kwamuri imi vagutu, ndambobvunzo uyo wandabvunza Honorable Ziyambi kuti ko kana indaurayirwawo hama yangu?
Ndinonzwisisa ipapo zveshuwa kuti kuurayirwa hama kunorwadza, asi mutemo zvounenge uchitidzidzisa izvo kuti kana taakusvika panyaya dzekupa vanhu zvirango ngatisawanza atinotiwo muchirungu maemotion. Ndonga vaziyamba anowira neni kuti mutemo pari zvino mazuva ano zvinonzi modern concept yokuranga vanhu ndeyekuvaita rehabilitate. Ngatitewo zvinoita dzimwe nyika dziri kubudirira, tisadzokera kumashure, ngatisambirei tienda mberi.
Vaziyambi petai chirongwa chedu, vagutu vari kuti zvinowanzoitika munyika dzinenge dziine utongo hwehudzvanyiriri, asi katiri kuona kuti nyika inonzi nevakawanda ndo yakabudira, America ndo itori pamberi kuuraya vanhu vanenge vaita zvinhu zvakadai.
Hongu vanogona kunge vari pamberi kuuraya, Asi mukatarisa organization ma human rights movement iye zvino izvi vakunyanyisa kutsindidzira nyaya yekodzero dzevanhu kunyanye the right to life.
Avo vanga vari nhengo yeZANU PF vaZiyambi Ziyambi, manzwa zvakare kubva kumutauriri weMDC Vaobet Gutu. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe mapato anopikisa munyika anosanganisira MDCT, National People's Party nemamwe masangano akazvimirira oga apa ishe fortune charumbira mazuva 10 ekuti vakumbire ruregerero panyaya yekuti madzishe anotsigira bato reZANU PF uye mutungamiri wenyika Robert Mugabe musarudzo dzegore rinouya kuno vekutyora bumbiro remutemo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mapato nemasangano aya anoti ishe charumbira vakasadzusa mashoko avo ayo vachakorokodza vanhu vemudunhu iri kuti varatidzire mukuta uye kumusha kwavo kwacharumbira kune mamwa. Vachitaura neStudio 7, mutauriri weNPP vaJefferson Chitando vati vacharumbira vakaramba kudzosa kana kuturura mashoko avo vachazvionera pamhino dzefodya.
NPP tiri kuti isu vacharumbira zvinhu zvavakaita izvi vakazvidzvarira moto muziso, nokuti isu takubatana namamapato ose kuti tione kuti ivo vacharumbira tivape mazuva anongokwana ivo 10 chete kuti vadzose mashoko iwayo vataurire mhomho yeZimbabwe panefernyuro pamanewspaper kuti aiwa kwete vakareshwa mumukamwa mavo ishe, nokuti tava kuda kutiita mhando dzokuona kuti kana vakona pamazuva 10 wayo ivo ndo vachazozvionera vega kuti cheta seivo zvatichafunga kutiite mademonstration achavako nezvakaona zvatichaita kuti vamanikidze kuti vaivo vazokwanisa kuti vabvise zvavakataura.
Mutevedzeri wasadyara weMDCT mumasvingo vanova mutisi vatsinyirawo mashoko aya.
Isu seMDCT tinobatana nemamwe mapato ose nemacivic organizations ose tichiprotestawo nyaya yekuti madzishe havafaniri kusarudza vanhu vanenge vagere navo mumisha. Vanofanirwa kuva vanhu vavo vose, whether is MDCT, whether is NPP kana ZAP kana ZANU-PF. Ticharatidzira nenzira dzakawanda, tinogona kuita maprotests tichifamba mumastreets.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mumusangano rinoona nezvemagariro evanhu kumaruwa recommunity tolerance and reconciliation development vaBrighton Ramusi vatiwo vari kubatana nemamwe mapato pakuratidzira.
Hongu isu sesangano rekotra tichashanda nemapato ese ari kuona kuti zvechokwadi wachapirumbira waenda padivi pebumbiro redu rinodzivisa madzimambo nemadzishe kuva vanoita nezvematongerwo enyika. Saka isu tichaendawo nevamwe tichamobilaiza vanhu even vagari nemamwa kwacharumbira ikoko toenda tinoratidzira kana vasina kukwanisa kubvisa mashoko awakataura ekuti wachakambenera bato rimwe riri kutonga reZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7 yemuvhuro ishe charumbira vakati vanhu havasi kunyatsonzwisisa zvavakataura. Vesangano reMasvingo Human Rights Trust vanoti nyaya yekupindira mune zvematongerwo enyika iri kuitwa nenaishe charumbira yave kupa kuti mamwe masabhuku amanikidze vanhu kuvapa nhamba dzemapepa avanenge vanyoresa kuvhota kana kuti maserial numbers. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mashoko aishe charumbira anotyora chikamu chemazana maviri nemakumi masere nechimwe chete kana kuti section 281 yebumbiro remutemo inorambidza madzishe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo. Jini Kandri Maramba.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumi Guru 29 kusvika Mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Hatfield, Salterton, Highfield East, Budiriro, Zivara Sekwa, Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, and Aikushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East endai ku Uzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi Makonde Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu pa www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mavhila tinosanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zviri kutaura vanhu paFacebook nepaWhatsApp.
Vatsigiri vedu veWhatsApp yeStudio 7 vanotipa maonero avo ezviri kuitika kumarondera.
Nyaya iri kuitika kuZimbabwe yakaoma. Government yekuZimbabwe haiwaha, haisaneta nayo isu. Kumarondera uku zviri uri kuti kana uida kutora passport yangu yatone 3 months yakaapplywa ikoko yemudzimai wangu. Rota uye kunoku asi ane mazuva achiifambira asi vakatora mumashure make vakauya vazobhadhira chiukomo humwe chete $10 zvaibva yatobuda.
Regai timbonzwa kune vamwe vachitaura pamusoro kwenyaya yekupiwa kwedzimotokari kumadzishe.
Unoona nyaya iri kuitika pandeyekuti zvaanopiyeyo yakatogadzirira kare nezve 2018 yatopedza. Vachifi vachipedza kupuhwa motokari dzavo idzodzo dzinodhura dzakakosha, vari kutodzokera kumamisha vondoudza vanhu kuti handiri kuona munhu weMDC kana opposition party, ende vatonoudza vanhu kuti ZANUPF ikangoruza chete munozviona. Saka zvinenge zvakureva kuti vanhu ivava vakatove neintimidation already before my election ege. Saka panotoda kutosimba zvakasimba chaizvo bozava ZANUPF yatobuda pachena nekupa kwayaita motikari machifu iwayani ndeitwaona isoni ndiri kuperenakeni kuJohannesburg.
Ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa kungunyikidzwa kwevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bazi remari rinoti harina mari iri kudiwa nebazi rezveutano mubhajeti regore rinouya. Ishe Fortune Charumbira vopiwa mazuva 10 ekuti vakumbire ruregerero zvichitevera mashoko ekuti madzishe wose achatsigira ZANUPF pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzegore rinouya. Zimbabwe Election Resource Network kana kuti ZESNI inoti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti zvinhu zvinake muchirongwa chekunyoresa kuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 2 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngalokho sesifungutemba ukuthi leyo mali izaba khona njengoba umthetho lo lebithi constitution yokuthi isetshenziswe kanjani imali leyo isiphumile.
Amalunga edalele parliament aphasisa umthetho ohlela indlela azasebenzisa ngayo imali yokuthuthukisa izigaba zawo phansi kwesikhwama se constituency development fund.
Tina lapha eHillgrove sichamisela amadziyana alingana lalawo esasiwa yenza ukungakaqhamuki umkhuhlane lo. Khathesi lokho sisamukela abantu abazobhalisa kanye ngeviki, kodwa lokhu akusisizi kangako ngoba abantu abafuna inkukhu lokho bebaningi.
Ukusilela kwamatsiyane kobulawayo lokhe kuqhubekela phambili kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wenkukhu ekuqaleni kukaNcwabakazi. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu sebecele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe umongameli Robert Mugabe ngamandla ukuthi abuyisele umthutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Ray Gobba esikhundleni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga edalele parliamente lamhla aphasise umthetho ohlela indlela azasebenzisa ngayo imali yokuthuthukisa izigaba zawo phansi kwesikhwama se-Constituency Development Fund. Imali le izaphiwa amalunga edale alendawo eyazimeleyo, okutsho ukuthi amalunga ephalamende aphansi kohlelo lwe-proportional representation kasoze ayithole. Lokhu yiko kuchunule kakhulu amalunga la, wona athi imali yokuthuthukisa izigaba kumele iphiwe umuntu wonke olilunga ledale lephalamende. Isikhwama sokuthuthukisa izigaba lezi singena kuzigidi ezinhlanu, njalo ilunga ngalinye libikwa lizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu. Izolo amalunga edale ebechinga phezu kokungabhadalwa nguhulumende okubangele ukuthi idale lichitheke isikhathi singakafiki. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamalunga aleli dale umnumzana Abednego Bebe.
Sizamelela ke ukuthi iphume leyo mali njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu nguhulumende odlela esandleni, akulanto ebambekayo ke ekhona in terms of ukuthi imali itholakale elizweni. So ke ngalokho sesiphonga uthemba ukuthi leyo mali izaba khona njengoba umthetho lo ngithi iconstitution yokuthi isetshenziswe kanjani imali leyo isiphumile.
Ukhona emabhanga lizayifinyelela yini limali? Sikhangela ukuthi imali iyasilela emabhanga, iyasilela elizweni.
Well, emabhanga ambona ukuthi kungaba lohlupho ngoba ungakhohlwa ukuthi le asiyo mali edingeka ukuthi ube uthatha ke ngosiba le cash, kodwa imali edingeka ukuthi ukwaniseke ukuthi kumbe uyabhala iRTGS, kumbe uyabhala uyaswayipha, kumbe wenza konke okufanele ukuthiwa i-electronic money transaction. So ke ngaleyo ndlela ke mbona ngani hayi akungeke kube lohlupho ngoba uzabe uthenga izinto okufanele ukuthi zisebenze ku-constituency. Okusalayo nje ukuthi ke sokuyafuza ukuthi nxa ule ungala transport eyakho eqondane lawe, kabe sokufanele ukuthi uthule lo ongaswayipha kumbe ongamenzela electronic transfer kumbe i-bank transfer kungakuthi kube le cash phakathi.
Indaba yama-allowances ke elilokhu lingakawabhadalwa limi ngaphi khonapho?
Well, lokho kufanele ukuthi uhulumende wethu nga uyayangeka kambe sure ukhona umuntu ongasebenza for 5 years lokhu engaphiwa imfanelo lezo azisebenzelayo. Nxa ngisitsho nje abantu bayamangala ukuthi kathi ama-MPs pho ahamba njani eParliament. Ngenxa yokuthi-ke thina singama-politicians njalo sikhethwe ngabantu simele abantu, isikhathi esiningi-ke lapho kufanele sinikwe lawo ma-allowances sigcina sisebenzisa ezethu imali silethemba lokuthi azakuba khona ama-allowance. Kodwa osokusenza ukuthi abantu bakhulumeke ukuthi hawu nanko phela i-term sizisiyaphela, i-5 years sisiyakwana, sizokuhlungaka atole la maalawesi. Kuswela gala anuguti sitole kumbelo mtu atole lao maalawesi. Mungu akosa pela uti katesa bandu kule ndine kukulo kangelela ke une nguti soku za buya pela makampeni. Lo oyawe funa mtla umbu kubuyela kumbe oyawe sebeze kusela bandu. Oyawe fali uti ke abese sebeza kumbe abele kungan uti abese khamba ae vusele la kuloko kumbe ae ngeze la kuloko kate kwenza kusebeza la bandu. Mkina kezo sosuba nzima kulavo abangasoba businessmen uti basebeze kusele.
Hello, ke umnumzana Abednego Bebe, ummeli wenkai South etalele parlamente engoyi MDCT. Ukusilela kwamatsiyane kobulawayo lokho kuqhubekela phambili kulandela ukuqhamuka kwamkhuhlane wenkukhu ekuqaleni kukaNcwabakazi. Lokhu sekubangele ukusilela kwenkukhu ezithengiswayo lokuqonga kwentengo yazo ezitolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abathengisa amatsiyane kobulawayo abekampani ye-Hygro bathi bona lokho bethengisa amatsiyane kodwa abenelisi ukuthi umuntu wonke ofuye inkukhu athole amatsiyane ngenxa yokuthi sebesandelwa. Lokhu kwandelwa kubangelwa ukuthi ikampani enkulu e-Ivins yahlaselwa ngumkhuhlane wenkukhu owe-H5N8. Umnumzana Clarence Mutangara, oyisikhulumi se-Hygro kobulawayo, uthe ikhampani yakhe iyazama ngazo zonke indlela ukutholisa abantu amatsiyane, kodwa isisandela ngemva kokuqhamuka komkhuhlane lo.
Ukusilela kwamatsiyane kubangelwe ngomkhuhlane we-influenza virus obizwa kuthiwa yi-H5N8. Kodwa thina lapha e-Hygro lokho sichamisela amatsiyane alingana lalawo esasiwayenza kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Khathesi lokho sisamukela abantu abazobhalisa kanye ngeviki, kodwa lokhu akusisizi kangako ngoba abantu abafuna inkukhu lokho bebaningi.
Ophila ngokuthengisa inkukhu unkosikazi Sazini Dube uthole lokhu sokubabulalele ibhizimusi ngoba ukusilela kwamatsiyane sokusitsho ukuthi ikhefu lekhisimusi lizafika bengelazo inkukhu zokuthengisa.
Ukushoda kwamatsiyane sokusifisele emuva kakhulu ngoba kawatholakali indaweni eziningi. Esikhangelele ukuthi njengoba kuyi-festive season abantu abaningi babefuna inkukhu, kodwa nxa kushoda kwazo sesibuyele emuva. Manje sesili 3 weeks siya lapho esawabhukha khona. Lokho sithola kuthwaka wakho abuya next week.
Omunye njalo othengisa inkukhu umnumzana Nigel Moyo ugcizelele wathi sebelokhe babhalisa ukuthi bathole inkukhu lokho bengakazitholi, njalo le ntengo yamatsiyane seyakhwezwa okwesabekayo.
Ngizibone sesizisilela inkukhu, uyathola amatsiyane kulezi nsuku asabambeki, njalo sekhwele intengo yakhona. Wona amatsiyane ayivele i-100 ebesiwathenga nje kubo $60. Khathesi ngizabe besithi ubuyo uzowalindela ngemva kwamaviki amabili. Khathesi sikhuluma njengakhathesi akula amatsiyane kobulawayo. Kufanele siwalandele kuyovuka isipesi sokukhangela futhi ezinelandelayo. Okusho ukuthi siyabamba ikhisimusi kuze kube lohlupho olukhulu. Abantu bayabevele beswela ukuthi bayaqala ngaphi. Ngibona vele le ntengo yakhona yethu sebambe ikhisimusi inkukhu yabe isidila kakhulu.
Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveze ukuthi intengo yenyama yenkukhu isiqonge kakhulu ezitolo. Iphakethe elilesisindo sama-kg amabili ebelingamadola ayisithupha selingamadola alitshumi lanye. Unkosikazi Nomqhele Bebe obekade ethenga esitolo uthe intengo le ayejwayeleki.
Ukusolakala kwamatsiyane sokudale ukuthi intengo ye-chicken ikhwele ezitolo lapha, ngoba ngathesi sesinazelela ukuthi i-2 kg eyi-1 isibiza $11, ikanti ekuqaleni bekulula sibili ngoba wonke umuntu besenelisa ukuthi anjani ayithenge. Kodwa kathesi sokuzaba nzima cause nxa isizaba $11 okusho ukuthi nxa usuthenga isithebe senyanga yonke usuzaba ukhokha eningi kakhulu. Ngakulokhu kuzaba into enzima sibili ebantwini ukuthi benelise ukuthenga i-chicken.
Ezinye indawo ezithengisa amatsiyane kobulawayo ezivakatshelwe yi-Studio 7 lazo azila amatsiyane, kodwa zalile ukuphendula imibuzo besithi bona labo bathenga e-Hygro, ngakho imibuzo ingaphendulwa ngcono yi-Hygro. IZimbabwe ayenelisi ukuthenga amatsiyane lamaqanda kwele South Africa ngenxa yokuthi iSouth Africa layo yamisa ukuthengisa ngemva kokuqhamuka komkhuhlane lo. Kumaviki ambalwa adluleyo, inkukhu ezingamathani alitshumi lambili zalahlwa eHarare ngenxa yokuthi zazingalungelanga ukudliwa nguzulu ngenxa yomkhuhlane. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights sicele umthethwandaba weHigh Court ukuthi ubambe uMongameli Robert Mugabe ngamandla ukuthi abuyisele umtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Ray Goba esikhundleni sakhe. UGoba ubekhethwe kunyanga ezimbala ezisanda kwedlula ukuthatha isikhundla esathiwa nguMnumzana Johannes Tomana, kodwa uhulumende wazise kumaviki ambalwa amabili adluleyo ukuthi usemisiwe umsebenzi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uGoba wasuswa esikhundleni okungekho emthethweni, ngakho ifuna abuyiselwe emsebenzini. Ithi njalo Mugabe kazange alandele isekelo sombuso ekumisweni kwakhe uGoba umsebenzi. Umahluli weHigh Court uPriscilla Chikumba uzahluza lolu daba kusasa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni
kumasambeni.
Uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek, siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi-13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Fudiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth nase South, Mashingo North, South, West, le Central, le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho North, le South, le Mkhuzi, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyelo South, eBubulilima East, Kanyelo West, eNkabazwe eMidland, Gokwe South, le Central, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East, izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Abenhlanganiso yamabhizimusi asacathulayo lawaphakathi laphakathi bakhuthaza uhulumende ukuthi alungisise iziqondiso lemithetho esekela ukuthuthuka kwawo ngesikhathi ilizwe libhekana lobunzima kwezomnotho. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Abamabhizimusi asacathulayo bathe gwaqa embukisweni wesikhombisa owe-SMEs International Expo 2017 owenzelwa esigodlweni eHarare ogoqela umhlangano wemfundiso lokuphana amacebo. UMnumzana Tobias Ncube ovela emathojeni ezintabeni ukhona emkhosini walonyaka ebukisa izitsha lengcebethu ezitshiyeneyo ezilungiswa ngomama abavela emangweni wakhe.
Ziyathungwa ngumama bethu emakhaya, so izitsha lezi ziba nendlela eziningi ongazisebenzisa zona ezidlini. Ungakwanisa ukuthi ezinye zangikhona uzenze zibe ngezama-fruits, ezinye zangikhona ziyacetisa nje ezindlini, then ezinye bese ziba ngokufakela nje ama-coins imali. Zona zinhle ingcebethu zangikhona ngoba kukhanya ama-tourist amaningi bayazithakazelela.
Umgcini sihlalo we-SMEs International Expo uMnumzana Lakson Zembe utshelele umhlangano ukuba qathekile ukuba uhulumende alungise isiqondiso lemithetho ekhuthaza ukuthuthuka kwemisebenzi le. Njalo benanzelele ukuba uqabana okungaba khona phakathi kwabo njengabezombusazwe ungaphazamisa imisebenzi yama SMEs khona umumo wezomnotho usuvele umubi kangaka. Uncube uthi izinto kwamanje azibahambeli kuhle kulinganiswa nakudala.
Abathengayo asilapho malutshwane, but izinto esizenzayo ziningi. Ukuthi nga siyathola ama-tourist sibili nga hayi kasilahlule, kodwa into esihluphayo vele kakhulu ngama-tourist.
Okwamanje uthi kungabaphathisa kakhulu bangathola usekelo lokuthola imikambo yokuthengisela impahla yabo ngaphandle kwelizwe. Umnumzana Alfred Mumba wenkampani yeFlexwood elungisa izitulo lokunye okwezikolo uthi utshengisa i-trunk entsha abayilungisayo ethiwa yi-Inos Movable Trunk.
Kula ama-trunks esisebenzisa kudala thina sihamba esikolweni, ama-trunks akhona kwakunzima kakhulu uwathwala, kodwa i-trunk esilungisa manje i-trunk ilamavili ukuthi kube lula umntwana ukuthi ayisebenzise. So ama-trunk lawana ayenza ukuthi abantwana babone kube lula ukuthi basebenzise kungelani lokuthi izinto ezithwala zingakanani.
Umnumzana Cleopas Ncube ovela eJikweni Matopos ubukisa izitsha zokugcinela izithelo lesinkwa. Uthi baludubo kudaba lokuthola abathengayo ngokwehla kwenani lezethekeli ngoba abensundu bengakabi lo mkhuba wokuthenga impahla enje ngobuningi bayo okuyinto abayikhuthazayo.
Hayi bathenga mbija kodwa hayi khonoko nje ukuthi thole utunati drink. Ngibakhuthaza ukuthi labo bebona bebona abantu bakedala bale sipho sabo abazama ngaso besincedise kwenze ukuthi lathi siqhubeke siye phambili.
Umphathintambo obona ngokusebenza kwesabelo seHarare uNkosikazi Miriam Chikukwa utshele umbuthano wamabhizimusi laba ukuba uhulumende weZimbabwe uleziqondiso ezilungele ukusebenza kwamabhizimusi anje. Kwenza ukuba esungule ugatsha olubona ngama-SMEs okuyinto etshengisa ukuzinikela kwakhe kumisebenzi le. Lumbukiso ungenwa langamabhizimusi anje ahlanganisela lavela kwamanye amazwe anjengeSenegal njalo uphela kuyona le impelasonto. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabesifazane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi kesikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amalunga wenhlanganiso manyano wokusebenzela kwamazwe asenkabazwe yezwekazi le-Afrika kwezokuthuthukiswa kwenotho owe-Central African Economic and Monetary Community asevumelane ukukhipha imigoqo yamavisa kuzizalwane zamazwe angamalunga. Amakhulu lamakhulu abantu abadinga ukuphephela kwele-Australia bebalekela ubuyanga lempi emazweni awe-Afrika abagcinwe kwenye inkamba endala esihlengeni seManusa aduzane lePapua New Guinea babikwa besala ukusuka kule inkamba. Ibandla le-MDCT selisole umkhokheli wezinduna umnumzana Fortune Jarumbira othi usekela ibandla leZANU-PF njalo ufuna induna zonke zisekele leli bandla lomongameli walo umongameli Robert Mugabe. Isisekelo sombuso siyawelizwe siyakufaka sobala ukuthi inkokheli zomdabu akumelanga zingenele kwezombusazwe. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Obed Chaurura Gudu uthi ibandla lakhe lingangena embusweni liza kufaka mgceke ukuthi izinduna kumelanga zingenele kwezombusazwe. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lenduna yomango weMatshetsheni eGwanda umnumzana Mbiko Masuku endawonye lengcwethi ecungula ezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngizenhlize kakhulu ngoba induna uMasuku yiyo induna yami kanye ngiyamhlonipha kumahalisayo. Ubaba uMasuku yiyo induna engingaphansi kwayo. Ngakwazenani endabeni le ezimota le-allowance kumbe lokhu okuncane abakuphiwayo. Mina ngombono wami akulanto embi ukuthi izinduna ziphiwe izinyawo zokuhambisa zalokhu okuncane nje ukuthi labo babe labo bakhangeleke emphakathini. Kuhle kakhulu lokho ngobana izolo induna seziqokwa yinkosi ibe isibanika imizi bahlale nezimpomo ukuthi bazakudla khonabo emphakathini. Udubo ngabona kwabaningi yilolo lokuthi kungani induna zikhangelwa khathesi kusukela emuva khona le kade bekuthiwa bezihamba ngani ngoba lezo ezathola izimota vele sezaba kudala imota zakhona bazigqoka kudala. Umbuzo ubuthi sithi khathesi kukhalwa ngemali kukhalwa ngaloku kukhalwa ngaloku uhulumente bumbu usekhona inkalakathi yamasaka emali xa kuyikuthi khona lancwazi zizayibuyisela imali leyokuthi imota lezo kumele zithenge. Ukhophe nje ukuthi kungani bekuphiwa namhlanje ntambama uthirha kuyavuka kule lokhethe ngabona umbuzo ukhonapho.
Nanko ke umbuzo ndunama su
anjobe sitsho umkanja. Mina kangilikubona uDubo kuqondile ukuthi kwenzekali kuqondile kakhulu ukuthi kuhambe ngaleyo ndlela ngokubona kwami. Angazi nxa sekutshintsha sokusibongena kwezigabeni zepolitiki balakho futhi sokuhamba ngama-individuals ukuthi wena uthi njalo wenzani kodwa ukuthi izinduna zilandzelelwe ngohulumende vele kumele kube njalo.
Kodwa-ke umbuzo kakhabo lapha athi khona kanti kungani kwenziwa ngalesi sikhathi isikhathi sonke nxa sokuzaba lokhetho kukhanya induna ziyacatshangwa kanti kungani kunjani?
Engxenye yomkhuhlane wabo amapolitician okhabo laba bangagqagqa kuhle yena nguye ongancedisa caca ukuthi kanti bakwenzelani.
Ye mpenduke kuwe baba Mkandla, ungathini wena nxa ukhangele ikakhulu elakusasa ukuthi uhulumende ongangeni ongasowezanu engenza yini lokhu kwenziwa izanu?
Angazi ukuthi utho kubi wakhona baba Gande ngoba okokuqala akunahulumende womuntu omnyama ongathi induna kazitelakale akumelanga zikhangele. Angikholwa ukuthi kube lilize lakithi ukubona ongathi njalo. Umehluko engxenye ungaba sekuthini lo hulumende ongangena uzabe evele eziphatha njani induna uzazinaza izikhathi zonke yini engalindele ukuthi kulokhetho size ngesikhathi thize. Kodwa ngobana angimboni mina uhulumende ongangena akhuphe izinduna. Uyabe nguhulumende wenhlanyaphela, uyabe ngusohulumende wabantu. Ngoba lasi isisekelo sombuso sibeka emqoka izinduna. Uhulumende yena ngokwazi ingabe yena lokhona lozabuya nxa uzaba lenguquko akwazi ukuthi izinduna ziphila labantu. Impilo yomuntu ifuna ukunakekelwa ukusa kwamalanga kungabi nje into enjengokuthi izulu elizabuya ngomfumfu elizabuya ngobezi abanakekeli izikhathi zonke laba bantu ngoba izinto zikathesi bekuthiwa izinduna zakithi zihamba ngani. Uhulumende okhona zozangena kafunde ukunakekela izinduna njalo kuzoba ngisithi angikhola ukuthi ukhona uhulumende ongayishiya izinduna ngaphandle belangibona.
Ye siphenduke kuwe nduna Masuku, siye sike sezwa ezinye induna zikufaka sobala ukubana ziyasekela ibandla leZANU PF njalo kuke kwakhulunywa ukubana lisekele iZANU PF lina njengezinduna lithini lina khona?
Hayi leyo iqondane lalo kubeka ngaleyo ndlela. Induna uMasuku induna yabantu bonke esigabeni sayo ibakhangele bonke ngokufananayo ayikhethi muntu. Angazi ke sokushiyana ngezigaba ingxenye kwezinye izigaba kuhamba ngaleyo ndlela kodwa ngokwazi kwami lomthetho okhona ukubika kume ngaleyo ndlela.
Hawu ungasigqibela uhlelo mnumzana Mkandla, usitele nje ngamafitshane ukuthi wena ubona njani khona lokhu ubana zikhona ezinye induna ezithe kumele induna zonke zisekele ibandla leZANU PF.
Ngimshayela ihlombo kazikode induna yami uMasuku icethe thina abathwali bophahla ngokuyibeka kuthe indaba ukuthi induna induna yabantu bonke sengitsho izayoni abakhonzayo abashaya amathambo lakathakathi bonke bangaphansi kwenduna. Induna akumelanga imele ihlangothi lezombusazi. Uyagqiba uyaqeda okwamasuku nxa engxenye mhlawumbe ngeke ngezigaba. Kata ngithi lazi izinduna lezi kuleli lizwe zinela la masiko abantu abathiyeneyo. Mina kwelikamthwakazi sihlangelele ukuthi induna ngeyomuntu wonke, lilanga elothiwa ingabe ngubani nxa lithe laphuma esigabeni sona lezo.
Alo-ke umnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko, ubexoxa endawonye lenduna yomango wematshetsheni eGwanda, umnumzana Mbiko Masuku. Okwamanje sesilethulela imbiko eveza imbono kahulumende weleMelika.
Umnumzana Rex Tillerson, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi bafisa ukunika amazwe kuzwekazi le-Africa izigidi ezingamajumi ayisithupha zamadola $60 million yokulwisana lamalicatsha endaweni ebizwa ngokuthi yiSahel. UTillerson uthi lokhu kuzakwenziwa kungethulelwa udaba lolu idale le-Congress. Uthi imali le izancedisa amazwe anjengeBurkina Faso, iChad, Mali, Mauritania, leNiger ukuthi alwisane lamalicatsha awe Al-Qaeda, awe ISIS lamanye. UTillerson uthi kumele bakwenze lokhu ukwenzela ukuthi balwisane ngamandla amakhulu amalicatsha emazweni la laseduzane lawo. Uthi imali le izancedisa kakhulu ekwenzeni umsebenzi lo ukuthi ube lula. Lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke yomhlaba jikelele e-United Nations, othe buyamemetheka ubudlongudlongo eSahel obenziwa ngamalicatsha la lezigangi ezithengisa izidakamizwa labantu ukwenzela ukuthi zizinothise. Uncome kakhulu amazwe asendaweni yeSahel lebutho le-United Nations esithi alwisana ngamandla lamalicatsha la afuna ukuthi kube lokuxabana okumangalisayo phakathi kwabantu emazweni anjengeMali. Uthe imali yokuncedisa amazwe la izasiza kakhulu amabutho ukuthi anqobe amalicatsha. Uphinde wathi lokhu kungenzakala nxa amazwe la angaphatha ngemfanelo amabutho awulwisana lamalicatsha.
Lolo-ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. Mehlokazulu isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu. Amalunga edalela ePhalamende aphasisa umthetho ohlela indlela azasebenzisa ngayo imali yokuthuthukisa izigaba phansi kwesikhwama se-Constituency Development Fund. Kusilela amatsiyane kobulawayo kulandela uqhamuka komkhuhlane wenkukhu. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande, lechiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.